Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 zvita 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America yotemera zvirango vari kupomerwa mhosva yokubira sarudzo nekukanganisa utongo hwejekerere. Bato reZANU-PF rinoti richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai elections dzichaitwa nemusi wemugovera. Ukuo Triple C ichitiwo ichakunda zvine mutsindo kunyange hazvo iri kupomera ZANU-PF mhosva yokukanganisa misangano yayo yokutsvaga rutsigiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti America iri kuwedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nevanoona nezvesarudzo nekuvanyima mavhiza pamwe nehama dzavo. Vari kuiswa pazvirango izvi ndevaye vari kupomerwa mhosva yekukanganisa utongo hwejekerere nekubirira sarudzo uye kumbunyikidza vanopikisa. Mugwaro kuvatori venhau vaBlinken vakati vanhu vakanangwa nezvirango izvi vanosanganisira avo vakabetsera mukubirwa kwesarudzo, vakatadzisa kuvhota kwevatsigiri vemapato anopikisa, vakasununguka vanozviringa kushanda zvakanaka kwemasangano akazvimirira, neavo vanobetsera mukutyorwa kwekodzero dzevanhu, neavo vanoita zvechioko muhomwe nekushungurudzwa vanhu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Deck vaKenneth Masie vanoti zvirango izvi zvakanangavo nevamwe vanhu vane mabhizimisi muAmerica asi vachishanda pamwe nebato reZANU-PF.
Yeah, State Department forgetsa zvataurwa now Blinken iri kutaura kuti iri chazo restricta mavisa aichapa kune zvimwe zvisvaro zvemuZimbabwe nekuda kwekutyora kodzero kuri kuitwa muZimbabwe. Panguva pfupi yatapfuura yatachiona kuti mavhiza akawanda angachipuwa vanhu angari yekushanya angave mab1 neamwewo kuziva kuzoita mabhizimisi angave mab2 and vamwe vanhu vanga vachizouyawo vachishandisa mavhiza iyayo vanga vari vanhu vanenge vachida kuuya vachiita senge kuda vari kunzvenga zvimwe zvirango zvavanenge vakapuwa vachishandisa mavhiza iyoyo. Saka ndovimba kuti kuda sezvo vawinza izvi ithink yanga iri recognition yokuti pane vamwe vanhu vari kushandawo nevanhu vanotyora kodzero muZimbabwe kunyanyanya ZANU-PF vari kuyawo vachizobhenefita zvekare nekuita mabhizimisi muno muAmerica kuti vazofanda government iri kutyora kodzero dzevanhu.
Zvadzikwa neAmerica izvi asi hatingati zvirango here kauti masanctions?
Ndingati zvirango hazvo in the direct sense nekuti izvi zvagara zviri mutemo wavo. America inyika ine yangofanana neZimbabwe ine mutemo yavo yokupawo yatingati mavhiza ekufambisa. Zimbabweyo inewo vanhu vainoti vanhu hatidi kuvaonawo munyika medu kana kuti tinoda kuti vauyewo vakabata zvimwe zvinhu zvinovawo zviri kuenderanawo nemutemo wemuZimbabwe. Saka zvinhu zvokutiwo nerecognition yavo yeAmerica yokuona kuti zvirango zvavo zvakapawo vamwe vanhu veZANU-PF hazvisi kuita senge zvokuita senge zviri kushandiswawo kuti zvinzvengwe neimwe nzira. Ithink iwei yokutiwo vabatawo vamwe vanhu vachibvawo kuZANU-PF vanenge vachiuya nenzira iyoyo yemavhiza.
Vamasiye, izvi zvinobetserei
izizi takatarisawo like izviri kuitika muamerica munomu iyo america inozviti iri kuda kubatsirawo nyaya dzekodzero kuzimbabwe
takatarisa kuzvizvarwa zvezimbabwe vamwe vachanetseka nechirongwa cheamerica ichi mungati ndevapi
vanganetseka nechirongwa ichi vanhu vanenge vachi suspectwa kuti vari kushandawo nezanopepa kuti vakushandawo nevanhu vari kutyura kodzero dzevanhu and tikuona kuti panguva pfupfupi yapfuura American government yanga ichishandisa anganzi masocial media kana kutiwo mawhatsapp vanenge vachiaplayawo mavhiza vanga chinzi vaisiwo anganzi maaccounts avo yewhatsapp kana kuti maaccounts avo yetwitter kana kuti x saka vaidawo kuona kuti hapanawo zvimwe zvinhu zvingave zvichikanganisawo here security muno muamerica saka ndovimba kuti vacharamba vachiita izvozvozvo but maonero avaiita social media I think anenge achinja kuonawo kuti pasocial media pemunhu iyeyeyo hapana here zvinhu zvingave zvichimubatanidza nevanhu vari kutyura kodzero kuzimbabwe
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on deck vakenneth masie vari parunhare kutexas nestudio 7 asi mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanup f vafarai marapira vanoti zvakaitwa neamerica izvi zvinoratidza kuti america hainei nekodzero dzevanhu vezimbabwe vachiti america haina kubetsera kana nyika imwe zvayo yemuafrica mukurwira kuchitonga kuzere
chinoitika ndechekuti nyika yeamerica zvayaita zvinoratidza kuti iyo hainei nekodzero dzevanhu vezimbabwe hainei nepundutso yevanhu vezimbabwe nekuti vana vezimbabwe vakaenda kusorudzo muna august vakashara mutungamiriri wavo vamunangagwa asi america yakuda kuisa magwaro ezvirango nenhau yekuti vana vezimbabwe vakashara zvavasina kufarira saka mitemo yavari kuisa nemagwaro avari kuisa awo haanei nekubetsera vanhu vezimbabwe asi anongoita zvimwe chete zvekupamidzira pane zidhera payakagadzigwa ichinzi nasenator Coons inofanirwa kuti iyo izhambise ikonomi yezimbabwe kuti vana vezimbabwe vavhote kuti zanup f ibve saka tinoziva kuti masankishoni avo agara ndoo basa ravo zvirango izvizvi zvagara ndoo basa razvo kuti america yagara ine polisi iyo nedzimwe nyika dzekuwest dzekuti mapato ose akarwira rusununguko anofanirwa kubviswa muafrica haisi nyaya yakavanzika haisi nyaya isingazivikanwi vachiuya vakavanda ivo negwaro redhemokirasi vachitivo vari kuya kuzofambisa nyaya dzedhemokirasi asi tikatarisa vana america vacho ndoo nyika dzinoodzvanyiriri husina muenzaniso pasi pedenga rino ndidzo nyika dziri kusimbisa kuparadzwa kwana palestine ndiyo nyika yakaparadza iraq ndiyo nyika yakaparadza syria ndiyo nyika yakaparadza vamama gadhafi iye haina zvainoitwa haina chayakamboita kubetsera nyika dzeafrica padzaigwa rusununguko
mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yezanup f vafarai marapira vari parunhare nestudio 7 vagari vemuharare vari kunyunyuta nemazuva akatarwa nekanzuro yeguta reharare ekumbovhara mvura mune mimwe misha inogara vanhu mumwedzi uno wazvita izvo vanoti zvichasiya mimwe misha ichiwana mvura zuva rimwe chete pasvondo kanzuro yeharare yakabudisa nemuvhuro urongwa hwekuvhara mvura uhwo iri kuti unonzi Water Management Schedule December 2023 uhwo hunoratidza kuti kumisha yakaita seiri kumaodzanyemba nemabvazuva inosanganisira Mabvuku, Tafara, Epworth, Highlands, Vainona, Greendale neBorodale mvura ichange ichiwanikwa kwezuva rimwe chete izvi zviri kuuya panguva iyo guta riri mumishi rokurwisana nechirwere chekorera ichikurudzira vagari kuti vange vachishambidzika uye kushandisa mvura yakachena kuitira kudzivirira kubatwa nechirwere chemanyoka ichi Joonga kande miri we Studio 7 abata vanoona nezvazvirongwa munyari mwesangano rinomirira vagari Recombined Harare Residents Association va Ruben Akili.
Takanangana nenyaya yedambudziko remvura rapinda muHarare. Tingati sesangano rinomirira vagari veHarare svondo rimwe rapfuura. Takanga tiri kudare reparamende tichive tinosvitsa mashoko edu kunyanyanya takanangana nenyaya yekusvibiswa kwemvura uyezve nenyaya yekushayika kwemvura munzvimbo dzakafanana naGlenview uyezve nedzimwe nzvimbo dziri kuatikati apa chirongwa kuti maWestern Suburbs. Tingati isusu maonero edu ndeyekuti dambudziko remvura remuHarare raramba richienderera mberi uyezve pasina tingati matanho makuru kana kuti matanho ano batika kuti dambudziko rero rinogadziswa.
Chii chingadai chasvitsa kuti kanzuri itore danho iri rekudimura mazuva anowaniswa vagari mvura?
Tingati chaita kuti dambudziko remvura zvakare rinyuke apo kanzuri yabva yazobudisa pachirungu yari kuti water demand schedule yaDisemba. Tingati kuchipachirungu kuti tinoti kuita decommission kweprince Edward Waterworks kana kuti michina inochenesa mvura iri kuPrince Edward kuti kudzukudza nekuchitungwisa yave inomiswa kuti isave nochenesa mvura nechikonzero chekuti dhamu kana kuti madhamu anopa mvura kumichina iyoyo hamusisina mvura yekukwanisa kuita inokwanisa kucheneswa. Dambudziko rinoita kunge tarumwa nechekuchera nechikonzero chekuti munzvimbo dzakapoteredza dhamu iri kana kuti pachirungu tinoti macatchment area yacho matoro ariko tingati ayo anonga ane mafunctions kana kuti ane mabasa ekupa mvura tikati munzizi uyezve nemadhamu iyaya muchaona kuti aparadzwa kupfurukidza nekuvakwa kwedzimba uyezve nekurimwa uyezve nezvimwe zvakafanana nekuti vanhu vari kuchera jecha pamadiro vachive vanotengesa izvo zvaita kuti nharaunda yacho kana kuti matoro iyaya avanoparara.
Remangwana zvii zvamungatarisira kuti dai zvaitwa kugadzisa dambudziko iri zvachose?
Dambudziko iri rava kuda kuti tive tino reescalator kana kuti kurusa pamusoro pekuti tinge tine tarisiro yedu yekuti makanzuru ari mumetropolitan area kana kuti arimowanika muHarare province avanobatira mubatira pamwe ekuona kuti dambudziko iri ragadzirwa. Asi dambudziko rinogadzirwa pachirungu paitwa maintervention akasimba ekuona kuti dambudziko iro rinogadzirwa. Tingati munguva pfupi tinenge tarisiro yedu yekuti hurumende ive inopa mari dzedevolution funds kusiti of Harare.
Avo vange vari vanoona nezvazvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari Recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga Kandemiri abatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama avo vanoti dambudziko rakatarisana neguta riri kukonzerwa nezvikonzero zvakawanda.
Nyaya yemvura isusu tirikukurudzira vagari vemuHarare kuti vashandise mvura yacho inouya yeyo zvakanaka vachiichengetedzawo vasawesta mvura nekuti mvura iri kuita shoma iye zvino nezvikonzero zvakati wandei. Chekutanga machemicals edu procurement kutenga kwetu kwemachemicals kwadzikira nenyaya yekuti mari yatiri kuwanawo from iri kubhadharwa mvura nemamarets anobhadharwa ishoma. Unogona kunge uchiziva tiri kuowewa about 500 billion inova iri kuma $80 million US dollars kumasevisi atakapa kuna individual residents government nemaparastatwa nemamwe makambani mahombe anoti owa mari yakawanda. Mari iyoyo ikabhadharwa nyaya yemvura inoimprova ipapo ikabvosita kukwanisa kutenga mari. Machemicals acho anodhura because dhamu redu ratinoshandisa Lake Chivero rine mvura inenge yakasviba ida machemicals akawanda kuti richenese. Tinoshandisazve Manyame dhemu asi mvura inowanikwa kwese ikoko kuri tu haisi mvura inonyatsokwana muHarare even tikaenda pamaximum capacity yako chaiko bcause dhamu redu reLake Chivero rinova ndio source of water ratakavakwa kuma 1952 kuti riite cater for 200,000 but ezvino tikatarisa muHarare mune vanhu vanosvika kuma 4 million.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Solution yanga iripo yakataugwa kubva kudhara even paitwa planning kudhara inyaya kunzi jemu nerimwe jemu ikoko kuduzanya kunzi jemu dai ravakwa rapera kuvakwa ndoti chaita kuti maproblems ekuti anyatsogadzirika zvakanaka but for now ngatibotaurai zviripo zvekuLake capacity yedu yezvino yatiri kuita it's about 250 to 300 megaliters a day capacity ye Morton Jeffrey kunova kuno treatwa mvura kuno cheneswa mvura yedu it's about 700 megaliters a day asi kuti tishike ikoko hunge ma chemicals akakwana
ko zvamunotarisirawo imi kubva kuvagari
mvura iripo shoma iyoyo ndei kuti tese tibatsirikane in the fight against cholera tikaona mvura iyoyo ngaiti ichengetedzei painouya mvura iri kudistributwa munzvimbo dzakasiyana siyana mazuva akasiyana so tokurudzira vagari vedu tivachengetedze mvura iyoyo so that vanoishandisa musi wavanenge vasinawo but musi wavanenge vanayo ungavaichengetedzewo ndinoda kupaiwo futi ashuwarenzi yekuti mvura yemuHarare imvura yakachena yakanaka tinogara tichiita matesi ese anodiwa only that imwe inozobuda mumapaipi mudzimba umu yasviba because yemapaipi akaora ada kuriplaceswa
avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaStanley Gama vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano mubato rezanu PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau nezuro kuti bato ravo harisi kuzoita zvemhirizhonga musarudzo dzemabai elections dziriko nemugovera kumatunhu akasiyana siyana sarudzo dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzebato reCCC nevanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu ngati nzwei vabinha vachitaura
isiso musangano hatina patakambovaudza vatsigiri vedu kuti indai munoita mhirizhonga nokuti tinozviziva kuti mhirizhonga hazvizvo zvinoita kuti munhu uhwine pamaelections nhasi ndikanorova vanhu hazvirevi kuti kana vapinda mukunovhota vanondivhotera nokuti hakuna unoziva kuti munhu wavhotera papi vanhu vedu muno muzimbabwe vanhu vakavatifundei havazi vanhu vaunganyepera kuti ndinoziva zvauchanovhotera mukati vanozviziva kuti hakuna unoziva kuti munhu wavhotera papi saka kukurova hakudipi garanti yokuti uchandivhotera chinoita kuti ndive ndinofungidzira kuti uchandivhotera ndokunge ndataura newe ndataura kukuudza kunaka kwakaita ZANU-PF mabasa eZANU-PF kuri kuenda ZANU-PF izvozvo ndo zvatinofungidzira kuti ndikataura nevanhu vachaenda vachinotivhotera kwete kuti vavhundutsirwa kwete kuti varohwa kwete kuti mabvarura maposta avo handifungi kuti izvozvo zvinotibatsira saka ndinoda kuramba ndichikurudzira kuti somusangano hatikurudzire zvachese nyaya yezhowezho nyaya yekuva neviolence nyaya yekuvhundutsirana tinoramba tichitaura kuti sepati tinoda kuti tinge tichinokwanisa kunosangana nevanotitsigira tichitaura navo tichivataura zvinoita kuti vauye vati
avo vanga vari murongi wemisangano mubato rezanu PF vaMike Bima vachitaura nevatori venhau nezuro kumasvingo sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera Evans Zininga weStudio 7 abatavo mutauriri webato rinopikisa reCCC vapromisi mukwananzi kuti tinzwevo maonero avo negadziriro dzesarudzo dzemusi wemugovera
kubato kwedu zvakamira zvakanaka chose sezvo muchiziva kuti isisu hatina mbobvira taita marecalls evanhu vanhu vedu vakarekolewa neZANU-PF ichiita zvinhu zvisiri pamutemo ichitsvaya kuti izame kuti iwane 2/3 kuti vagowedzera makore ekutonga kwavamunangagwa kusiri pamutemo saka naizvozvo isusu tine chibodzva chekuti tione kuti tarwisa kuti 2/3 iyoyo isaende timise vamunangagwa kuti vazviwedzere makore ekutonga nekuchinja bumbiro remutemo zvisiri pamutemo kuti vazviwedzera makore ekutonga kupfurikidza makore avanopiwa nebumbiro remutemo kunyange zvava vakakundwa musarudzo rakapera varoda kuzama kuramba vachitonga vachiendera mberi kusvika kuna 2030 saka munhu wese weZimbabwe ane chitsvambe chekunovhota kunyanyanyanya kwakarekodewa vanhu tidzosere maMPs edu timise nyaya yekuti Mnangagwa agochinja bumbiro renyika achiita zvaanoda nenyika ino.
Mhm. Dzingada kuti ndibatewo tanzwa vabima vachitaura kuti zvemirizhonga vanotoita zvekunzwawo ivo sebato havakweiko kwasi tinoziva zvinhu zvakaitika kumashure nezvimwe zvinoramba zvichiitikawo kumapato anopikisa munyika. Munotiwo kudii nemashoko iwayo?
Ndinoshamisika zvikuru nenhema dzekurehwa nemunhu mukuru vabima vachireva nhema zuva rakacheka nyika. Ndivo vakuru vekuronga mhirizhonga dzinoitwa nemayuta ava ezanupf nemabhodha kezi pane dzimwe nguva achishandisa mapurisa nemasoja nemacio kushungurudza nekuuraya vanotsigira mabato rinopikisa retripc inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa kutaura kudai so hatina mazuva mangani tachengeta bishop tapfuma nei Masaya akapondwa nevanhu vezanupf vari kufamba mumigwagwa vamwe vacho tinoziva even mabasa kwavanoitira mabasa avo zvavanoita mabhizinesi avanoita vanoswera vari kumabasa avo asi vakauraya munhu havana kusungwa vamwe vakatora mukuru weyouth wedu vatakudzwa ngadziore vakatorwa vhidhiyo vakabuda pavhidhiyo vakazikanwa kuti ndiani havana mbosungwa. Tichitaura kudai so mhirizhonga iri kuenderera mberi kunyanyanya kumabvuku vanhu vari kungorohwa ari kuvhundutsirwa neanonzi skoti ari kuramba aripo asina kusungwa saka mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi zvokutaurwa navabima inhema mhirizhonga ndiyo iripo inorongwa zvakare kuzanupf headquarters nevakuru vezanupf vanosanganisira vabima nevamwe
vavo. Mashoko enyu kumhuri yezimbabwe tichitarisana nesarudzo dzemugove raidzi.
Mashoko edu mhuri yezimbabwe ndeyekuti vana vezimbabwe rambai makashinga. Sarudzo dziri kuuya idzi chero hadzo dzasingafaniri kuita dzakatikoshera zvisingabviri dava tinofanira kunomisa kuti Mnangagwa asachinje bumbiro remutemo achizvipa mvumo yekuramba achitonga nyika achienderera mberi kupfurikidza paakanzi nebumbiro renyika amire. Saka vanhu havanofanira kuvhotegwa vese vetripc vadzokere kupalamendi tirambe takamaintaina kuti Mnangagwa asawane 2/3 yekubirira election.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa retriplec vapromise mukwananzi vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga westudio 7. Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Amugazi vachamari vestudio 7 mamugazii uku ndilipo ari pajoza apo ndinova hangu kuchinzi mutungamiri wenyika hatukwi ndizvo hatukwi ino nezvaari kuitavo izvi tikakonawo kumutuka here mutungamiri wenyika tingakona kumutuka achidai haini zvari kunditiri zvari kuita zvakaoma tiri kuchabudzika kwatinge tiri tinenge tichitabudzika iye hatingoita izvezvi hatisisinei kugadzirira ikonomi yezimbabwe avatakarasima nekutumana nachabhangu kuti vadzinge nhengo dzetripc chiiko chiri kuitiwana Mnangagwoyo Mnangagwa vanhu tichamusekerera tikatoramba tichimusekerera zvinhu zvinoramba zvichishacha vanhu ngatiite plani man
zvinototishamisa kuti nhasi ndobva akunzi jambaya ndiye jambasi ndiye akauraya mo blessing ali all along yange yakambonyararirwe chizwa kuti ndiye zveshuwa vavuda kuita sekunge vanhu vanogona kutonga nyaya vanhu vaziva zvavari kuita vachimuprotekta kubva kudhara. Hazvina hatimbozvifariri kana kumbozviyemura kuti jamba sazonzi ndiye akauraya Mobilizing Ali. Kana vachigona kutonga nyaya kuti ndiye akauraya, ko skala ari kuitei mujeri? Because ndiye aimirira nyaya iyi, anoitei mujeri? Ah, zano zano yakoni washemu, zano yakoni washemu. Ah, zano makoniwa, makoniwa vanhu vezano. Jamba sakasouraya Mobilizing ari gore rakapera, uchitanga kunzi aizvi chokwadi ndiye akamuraya. Manga musingazvizivi kuti ndiye akamuraya zvamunozotanga kuapprova nhasi.
Studio 7 hawe muruma anonzi Farai Marapiro musoro turi kutotenderera utopenga chii angatanzi mari yakapiwa Zimbabwe neBritain anzi mari ndeye education Zimbabwe iwo akubvunzwa kuti umuzvonawo sezei wamunangagwa everything ngozi wamunangagwa wamunangagwa what is munangagwa munyika muno what is munangagwa munyika muno zvese zvinongonzi wamunangagwa iwo munangagwa wadu kuti ukwerete mari hati mari yako iripo ndiya mapuwa zinde education makuti wamunangagwa Farai Marapiro musoro ke asipika mosha
Studio 7 masikati akanaka makadikwa madzangu munotipa nhau dzinotika kuti tive zvinoitika pauno pasi rose nemuno medu munyika Studio 7 ndaikumbirawo kuti apa munondiisira news yeshona ndiwewo nedzindevere dzichitevedzani dzakadaro nokuti ndinoteerera zvikuru kushona ndinoteerera dzendevere kana redhiyo yangu ine mabhati ndochiwana kuti dzine dzakada kupa zvakasiyana asi zvimwe zvechingwavo zvimwe chete asi ndaikumbirisisa ndakambonyora tsamba ndaiitike zvokunyora ndikanyora saka handina kuzoona kuuya kwetsamba yachona ndikumbirawo mubitirewo rudo rwakadi rwokuti panopinda dzishona mufoni nedzindevere dzitevera ndatenda hangu
mangwanani akanaka pano pano pastudio 7 inokukwanisai vashamarari mose ndiisirewo udhoyo yangu ndokumbirawo muiverengi muikande muvana vanhu avo vanenge vachitaura kuti Zanu PF haiiti zvemhirizhonga tokumbirawo vatipindure imi vatononoka hwandeni mupiwe mhinduro muvaudze kuti tati tiri kuda mhinduro kuti payasi jamba haazi wezanu here kwavo baba vana vakasumudza zvemhino vakabata AK yavo vachidzingirirana neumwe munhu havazi vezanu PF here vasataure mashoko iwayo hatimadi ende hatifi takasapota Zanu zhinji kwezimbabwe tati hatichadi vanoreva nhema vachiti kwa hakuna vanhu hatiiti zvemhirizhonga vanhu vaviri vandataura vanhu havazi vezanu PF here ndati ndibvunzirewo mundigondipawo mhinduro rimwe ramazuva ndiri muteereri westudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
vatereri sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bazi reamerica rezvekushidzana nedzimwe nyika ratemera zvirango zvemavhiza pane vanonzi vakavhiringa sarudzo pamwe neutongo hwejekerere bato rezanu pf rinoti richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemabi elections dzichaitwa nemusi wemugovera ukuwo tripc ichitaura zvimwe chete izvozvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisendebele